ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vamubeki vane nhoroondo yavo.
Munorevei apa vakagoro?
Ndo vakambova midhieta pakati peMDC nezano muna 2008 pakazoitika yatinoti Government of National Unity or Inclusive Government. Zvichireva kuti hongu vane experience, asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vamubeki vasati vatanga kuda kumidhieta, vanofanira kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiku direction yavananga isiyo nekuti nyika yevakwe nezvavaba kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikuona kungokoro kunotsvaka vanhu vanoti nani unouya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vaada kuisa muPollard aya handizi ngosvanamoya hamu uyu mujuve hamu manyika hamu ningi wotora vasara vacho woedza mavhoti 40,000 atoko nehaninginingi havasviki 100,000 right woti allright ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusvika kutaura navo. Ndokuvachituta kwakawanikwa nambeya vangu kuya kuti uda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechimwe.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabweans. Aiwa, tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chienda izvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina business vashandi vekunepa kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurana navo.